chekwata ichi nezuro chakarova Namibia nemarazi makumi mashanu ndokubudirira kuenda kuScotland uko chichanotamba makwikwi ekugumisira vakamirira Africa munzira yekuenda kuWorld Cup yemat20. Vashanyi ava vakakwanisa kuita marazi makumi matanhatu nemana izvo zvasiya muteveri wemaLady Chevrons vakudzaibere vari mumafaro nekukunda kwechikwata cheZimbabwe ichi.
Kana vedu vecricket vadadisa veLady Chevrons, matambiro avakaita tatisafungidzire kuti vachasvika ikoko, asi vatofurikidza expectation yedu seivanhu veZimbabwe. Kozi nezviva takutovakwanisa kutosapota zvakatokurudzira through kuti women's cricket hatinanziye, but nekutamba kwavakaita
mumutambo wanezuro. Shane Myers naChipo Mugere chiri pano vakamuka chibhebhenenga ndokana maranzi makumi matatu nematanhatu pamunhu ndokubatsira Zimbabwe kusvika pamaranzi zana negumi nemana ayo Namibia yakatadza kudarika. Zimbabwe yakabuda mumakwikwi emuAfrica aya isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete mushure mekudambura Mozambique, Rwanda, Zambia, Nigeria neNamibia. Muongorori wemitambo Vafara Kambabura vanoti vari kuona Zimbabwe ichinopunza zvikwata zvepamusoro-soro apo iri kuenda kuScotland.
Vasikana ava vakadadisa zvikuru, munoona maChevrons aya kurova kwavakaita matims pa5 games, the last 5 games avo, aiwa vakahwina zviri convincing. Zvotori ndakazvitarisa ka kuvari kuenda kuScotland ku2020 uko, aiwa aiwa andunyepere vanonodya zvimwe zvikwata zviriko.
KuScotland, Zimbabwe ichanosangana neScotland yacho, Bangladesh, Thailand, Papua New Guinea nezvimwe zvikwata zviviri zvichabva kuEurope nekuAmerica ichitarisira kubudirira kuenda kuWorld Cup. Panguva ino, Zimbabwe iri kuenda kuNorway nekuIreland kunogadzirira makundano ekuScotland sezvo Norway neIreland dziine mamiriro ekunze akafanana nekuScotland. Zvichakadaro, chikwata chemaGreen Machine cheCapes United chatora utungamiri hweCastle Lager Premier Soccer League mushure mekushanya kuGibbo Stadium ndokunorova Triangle 2-1. Makepekepe ave nemapoints gumi nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yakadamburwa 1-0 neTel1 uyezve ine mukombe uyu. Asi makepekepe ari kuvhunduka kuuya kuruita Dynamos iyo yakatora mapoints ese matatu yarova yadha 1-0 muRufaro Stadium nezviro zvakare. Uyu wave mutambo wechitatu Dynamos ichingotora mapoints kubvira tonde raindi raya atora urayiridzi kubva kuna Lloyd Mablanyo Chigove. Mitambo yese yakapera seizvi: Chicken Inn 3, Highlanders 0, K1 1, FC Platinum 0, Yada 0, Dynamos 1, Triangle 1, Capes United 2, Herentals 0, Manika Diamonds 1, Wange 0, Chapungu 1, Harare City 0, Blue Chiefs 0, ZPC Kariba 1, Ngezi Platinum Stars 0, Muchowani Stars 2, Black Rhinos 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.